Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 28, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reUnited Nations royambira kuti nyaya yenzara ikasagadziriswa nekukasika muZimbabwe munogona kukonzerwa hondo nekusagadzikana. Varimi vochema-chema nekufa kwezvipfuyo zvavo kumasvingo. Makomiti eparamende otadza kushanda nekuda kwekukandirana makobvu nematete kweMDC neZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru musangano reUnited Nations anga achiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika ari kuyambira kuti muZimbabwe munogona kuita kurwisana kana nyaya dzechikafu dzikasagadziriswa nekukasika. Mukuru uyu anoti mamwe matambudziko ari munyika mazvokuda mavanga enyora uye akurudzira kuti vanhu vataurirane uye kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika zvibviswe. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anoti panyaya iyi.
Nhumwa United Nations inoona nyaya dzekodzero yezvekudya kana kuti Rapporteur on the Right to Food muzvare Hilal Elva avo vapedza kushanya kwemazuva gumi munyika nhasi vati vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vakatarisana nenzara iri kukonzerwa nekusatungamirwa zvakanaka kwenyika, uori pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura.
In rural areas, a staggering 5.5 million people
vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu pari zvino vakatarisa nedambudziko rekushaya chikafu sezvo kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kuri kukanganisa gohwo pamwe nemararamiro evanhu. Mumadhorobha vanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara uye havasi kukwanisa kuwana zvinhu zvakaita seutano hwakanaka pamwe nemvura yakachena.
Muzvare Elva vatiwo chirongwa chekugovera minda kuvatema avo vakapamba minda vasina zvekushandisa zvakakwana mukurima ndechimwe chezvinhu zviri kukonzera nzara. Asi gurukota rezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 kuti chikuru chakonzera nzara munyika inyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Saka hapana uori kunze kwekuti vanhu vanoda kunongedzera kudenga kuti kwaita uori, ina handizvigoni izvozvo. Climate change, kuchinja kwemamiriro ekunze, vanhu vakatarisa mazuva ano kana kupisa kwakupisa zvakanyanya kudarika zvakaita makare, manaire emvura kudharadhara isitiri vadiki, mvura ine dzimwe nzvimbo yaitanga muna naSeptemba, Krismasi yaitosvika vanhu vakudya manhanga nechibage, havichawanikwe izvozvo. Kunze kuchinja zviri kuchi nyaya yekuti hatisi kugona kuplana. Tiri kuzama nepato kukwanisa kuplana. Kana semaonera takaita kuti chikonzero chikuru mamiriro ekunze.
Muzvare Elva avo vakashanyira nzvimbo dzakawanda kumaruwa nemadhorobha vatiwo madzimai nevana vadiki ndivo vari kunyanyoshungurudzwa nenzara iyi vachiti vana vazhinji vava vakasangana navo mukushanya vanga vasisina uremu hwakakodzera kuburikidza nekushaya zvekudya, vaenderera mberi vachitiwo zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevana vane mwedzi mitanhatu kusvika pamakore maviri hazvisi kuwana chikafu chinovaka muviri. Vatiwo vanhu vazhinji vava vakasangana navo kumasvingo nekumwenezi vakavaudza kuti vari kudya kamwe chete pazuva uye vati madzimai nevana vazhinji havasi kukwanisa kuzviwanisa chikafu uye vave kutorarama nechikafu chavanopiwa nemasangano anobatsira.
I saw the ravaging effects of malnutrition on infants.
Ndakaona zvinonzwisa tsitsi zvinokonzerwa nekushaya utano wakanaka muvana vadiki. Vakashayiswa mukana wekuyamwa nepamusana pekuti anamai vavo havasi kukwanisa kuwana chikafu chinokwana. Senzira yekutsvaga dzimwe nzira dziraramo. Mamwe madzimai nevana vave kupedzisira vave kuita zvinhu zvimwe zvinhu zvinotyora kodzero dzavo pamwe nekusununguka kwavo. Nekudaro, kusiyira chikoro panzira, kukurumidza kuroorwa, mirishonga mudzimba, chipfambi, pamwe nekushandisirwa bonde, zvinhu zvakwira zvakanyanya muZimbabwe yose.
Sexual exploitation are on the rise throughout Zimbabwe.
Zvichakadaro, vashiri vati zvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari muZanu PF ndezvimwe zvezviri kukonzera kuti veruzhinji vatambudzike.
Nyika ino ivi yakasungwa nezvirango zveupfumi atoti masanctions. Asiri pamutemo illegal sanctions dzisina kusanctionwa naivo ana UN macho kaya masanctions ari pamutemo anosanctionwa naiyo anoiswa naiyo UN.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokele vati zviri pachena kuti vanhu vakapiwa minda nehurumende iyo vasiri kushandisa. Muzvare Elva avo vakasanganawo nevakawanda muhurumende mukushanya kwavakaita vati Zimbabwe iri pakati penyika ina dzine kusagadzikana dzine nzara yakaipisisa, asi iriyo yega yakagadzikana mune zvematongerwo enyika, asi veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. Muzvare Elva vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yekushayikwa kwechikafu pamwe nemashandisirwo eminda, vachiti hurumende, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevekune dzimwe nyika pasi rose vanofanira kubatana kuti vapedze dambudziko renzara muZimbabwe, vachiti kana izvi zvikasagadziriswa nekukasika zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekumweneze nevamwe vari kucheredze mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti zvipfuyo zvavo kunyanya mombe zvave kupera nekuda kwenzara inotyisa yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu mudunhu remasvingo zvakaita manyama amire nerongo zvichikonzerwa nekushayikwa kwemafuro nemvura yekunwa zvichiuraya mombe nemadhongi. Amai Tsitsi Mabhosva vanogara mumusha wechipangai kumwenezi vanoti nzara iriko gore rino yapedza mombe dzavo uye vakunetseka nekuriritira mhuri yavo.
Draught izvezvi handisisina kana mombe kana imwe, uye ndihwo upfumi hwedu hwatakatarisira kuti tiendese vana vedu kuchikoro. Tadorasikirwa noupfumi nokuda kwokuti mvura haisi kunaya zvakanaka. Yetatovapa dambudziko guru, dai hurumende mambotibatsirawo nokuti hatisisina kana pokutangira.
Vamwe vakaita saamai Tresi Mudzingiri vanotiwo vakatoomerwa nekuti mombe dzavo dzose dzakatsvairwa nenzara, saka vachisina chipani chekusunga kuti varime chikafu chemhuri yavo.
Enda kunotenga chikafu kutaundi, asi chikafu chacho chiri kudhura 400 bond, saka 50 kg, saka isu tisina mari tinodoraramisa nokutema mashizha miti dzichidla, saka pakadorema nokuti upfumi hwarasika hwakanyanyisa hwakawandisa. Ine dzangu dzadofa dzinokwana kusvika 23, saka pari zvino ndasara nemombe dzisingakwani kana kusungika chaiko kuti ndinde ndinorima apo mvura isi kunaya, saka kutambura kwacho kunenge kwadonyanyisa.
Vamwe vanoti nekuda kwekufa kwemombe mhuri zhinji dzave kutambura nekuti dzaitengesa mombe kuti dziwane chikafu. Vatomatlananzi vanotiwo nekuda kwekushayikwa chikafu nekupera kwemombe dzekutengesa, vamwe vabereki vave kutorodza vana vari vadiki kuti vawane raramo.
Tarisa muno mumwenezi, tinoona kuti zvipfuwo ndopane upenyu hwevazhinji. Vazhinji vanorarama nokutengesa mombe dzavo kuti vawane chouviri. Naizvozvo kufa kwemombe kwareva kuti havachakwanisi kudzitengesa dzine mutengo mukuru, uyezve havachakwanisi kudzitengesa vachibhadharira vana vavo zvikoro. Nokudaro tiri kuona vanasikana kunyanya vava kusiya chikoro nokuda kwokuti vabereki vavo havachakwanisi kuvabhadharira mari. Nerimwe divi tiri kuona vana ava vachizorodzwa zira ravo risati rasvika, iri nzira yekuti vabereki vavo vawane chouviri.
Vamwe vabereki vanoti dai hurumende nemasangano akazvimirira oga abatsirana kuita zvirongwa zvekuti vaone dzimwe mombe dzekupfuwa munzvimbo idzi. Nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mhuri dzakawanda dzinorarama nekupfuya mombe zvekuti kufa kwadziri kuita kwasiya vakawanda vachinonga sose nemuromo. Mumwe mukuru mubazi rezvekurapa kwezvipfuwo mudunhu remasvingo, Dr. Ernest Mwasha, vanoti mombe zviuru zvina dzakafa nenzara nekushaya mvura mwedzi wapera chete. Nyika yose inonzi yakarasikirwa nemombe dzinopfuura zviuru gumi mumwedzi mishoma yapfuura. Dr. Dzimwasha vanoti mvura ikarambira mudenga kuchiredzi nemwenezi, uwandu hwemombe dzichafa huchawedzera. Varimi vanoti kutenga huswa kuri kudhura sezvo bhero rehuswa riri kutengeswa nemari inosvika madhora makumi masere nemazana emadhora pamakirogiram gumi nemashanu. Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union muhurukuru yakaitwa nebepanhau reHerald vakakurumidza varimi kuti vatengese dzimwe mombe pane kuti dzese dzipere nenzara. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zimbabwe iri kuenderera mberi yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu akanangana nekuchengetedza kodzero dzevanhu, kunyanya madzimai nevanasikana, kubva kunyaya dzemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekutsvaga nzira dzekudzivirira kubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reInternational Institute for Young Women Development, Mushare Gillian Chinzite.
Isusu kuno kuseInstitute for Young Women's Development, musangano unoshanda nemadzimai echidiki, tichipa kucherechedza mazuva iwayo anokwana gumi anotaura pamusoro penyaya dzegender-based violence. Chinangwa chedu chatiri kunyanya kucherechedza ipapa patoda kuedza kuyeuchidza nekukola attention kubva kumacivil society organization nehurumende kuti icherechedze nyaya yemhirizhonga irikusanganikwa nayo nemadzimai. Tiri zvakare pakucherechedza nyaya idzodzo, zvakare tiripo pakupemberera makore anokwana kuitawo gumi kubva musangano weInstitute for Young Women Development ichivambwa. Musangano wanga uri kuunganidza nekukorodza madzimai akawanda vanga vari kuita basa rekumiririra kodzero dzemadzimai. Saka panguva ino ye16 days tukukola different government institutions nevarimo vari munharaunda kuti vacherechedze kunyanyanya nyaya dzekubatwa chibharo kuri kuitwa mwanasikana.
Saka pane hurongwa hwamuinawo here hunosanganisira kana kufora kana kuti kusangana nevamwe kuti mucherechedze mazuva aya zvamuri kutaura izvi?
Saka Institute for Young Women Development musi wa29 November noyewo musi wechishanu tichange tiri kuno kubhindura tichisangana nemadzimai vakasiyana-siyana vanorarama neurema, madzimai echidiki nemadzimai echikuru, tichicherechedza nekukoshesa kuparticipata kwavo kana kuti kupinda munyaya dzekupa sarudzo kunyanyanya mumastructures ari local neanowanika munharaunda dzavagere kuti vakwanise kunge vachishandurawo mafungiro anoitika imomo uye kuvandudza kana kuti atingaitiwo mastructures arimo kuti ave anocherechedza nekuisa in place zvinhu zvinoita kuti kodzero dzemadzimai dzichengetedzwe. Kana tiri kutaura pamusoro pestructural, tikuedza kutaura kuti nyaya dzatotaura dzemhirizhonga isingori mhirizhonga, ingori physical iri kuitika pavanhu, asi zvimwe zviri kuuya nenyaya yekuti maservices ari kuprovidwa haazi sensitive kune izvo zvinotarisirwa nevanasikana, uye zvakafanana nekuti zvikoro kana kushayikwa kwemishonga muzvipatara zvine maburdens akatonyanyanya kumudzimai. Saka zvinenge zvine maeffects ari physical, ari psychological neari social. Saka isusu tiri kuti semusanganoshana nemadzimai, mapato ese akasiyana-siyana ehurumende anofanira kuva nezvinhu zviripo munzvimbo kuti zvichengetedze nekukoshesa kodzero dzemadzimai, vachivadzivirira mukutosangana nemhirizhonga uye nekuvachengetedza mushure mekunge vasangana nemhirizhonga, kunyanya kumapurisa kunyange nekumadhitari.
Vanga vari vanoona nezvemabasa musangano reInstitute for Young Women's Development, Mushare Gillian Chinzite, vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari kubhindura. Nhasi vanhu vakawanda vemuAmerica vari pazororo rekutenda kana kuti Thanksgiving, apo vakawanda vanenge vachitandara nekudya nehama neshamwari. Thanksgiving yakatanga kupembererwa nevamwe muna 1621 asi yakazova zororo muna 1863 apo vaive mutungamiri wenyika yeAmerica Abraham Lincoln vakatara zuva iri sezororo remunhu wese rinoitwa muna mbudzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, muzvare Teresa Dangwa.
Isusu takangouyawo tisingatomboiziyiwo Thanksgiving kuti kune zuva rinongoiswa kunzi nyika yese muno muAmerica vanhu vangotora off vachipembera vachitenda nezvese zvavainazvo. Tongotorawo holiday yacho iyoyo tongoitawo saizvozvo, asi chakanyanya kukosha ndechekuti zvakanaka kuti nyika yese inozvitora kuti toda kutora zuva rimwe chete ratinongotenda kutenda Mwari nezvese zvatakapuwa ava makomborero kana nziro dzatakazarurirwa kana mikova yatakazarurirwa kusvika pari zvino, iyi tichitenda zvine kunge tiri pamwe chete nemhuri pane vari pamwe chete nemhuri dzavo. Asi nini ndeni ndichitangokurudzira kuti kutenda kwedu ngakungoriga kunguva kwezuva rimwe chete. Kwandiri kutenda kunofanirwa kunge kuri mazuva ese tofanirwa kungotenda Mwari, nekuti kungopuwa icho chipo cheupenyu chinhu chakakosha.
Saka iro zuva ranhasi muchange muri kuitei? Tinoona mhuri dzakawanda vanenge vachibika, vachisangana, vachidya, vachidya riya tinotigara kuni kumusha rinonzi teki iko kuno. Imi muchange muri kuitei?
Inini ndiri kufara nekuti ndinambuya vangu vakauya vakawana basa paUN apa vakatosvika kusvirwa nezuro. Saka tiri kunyanya kutofarisisa nekuti ambuya vangu vari pano, ambuya Esther vakauya pamwe chete nemhuri yavo. Saka tiri kutofara kuti Mwari vakavazarurira mukova iwoyo wokuuya kuzoshandira paUN. Tikubikawo nesu tichabikawo, asi hatinyanyoita hedu zvoku zvinozonyanya kuitwa nemaamerikani zvekubva zvataita pafidhongo akanyanya. Isu mafidhongo edu mazhinji tinomaita pachristmas hatichipemberera kuzvarwa kwaJesu. Saka ndo pachazonyanyoita mafidhongo makuru panapa. Hatikungobikawo hedu izvozvo zvakangotiringana semhuri, asi tisinganyanyoenda too much sekuita kwevanhu vanogara muno nekuti kwavari ndo zuva ravo ravakakura naro, isusu takakura tichipembera Christmas.
Munoona here zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imo muno muAmerica zvichitora mukana wekuti vasangane nevamwewo kana kuti ingori yatingati zororo reukama chete?
Varipo vamwe vanosangana asi kazhinji ndinongoona sekunge mhuri nemhuri dzinongoenda pamwe chete vazhinji va nekuda kwokuti zvakare iyi holiday yekuti takangowanawo iri kuno tichiuya kuno vazhinji havawanzosangana. Asi kana dziri shamwari neshamwari, inini kare makare kare ndisati ndakugara kuno kwandiri kugara ndaimbogara kumwe kunonzi kuAlbany, zuva irori ndairitora ndichiunza mastudents vana vechikoro vekuZimbabwe kana veany part of Africa vakanga vari vauya kana kuzvikoro vasina hama dziri kuno, ndaivaunganidza kukomba kwangu ndichivabikira.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa vari parunhare muNew York muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Nhengo dzeparamende dzebato reZANU-PF nhasi dzavhiringa musangano wekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko, dzichiti hapana nhengo dzeMDC dzichabvumidzwa kutungamira misangano yemakomiti kudzamara dzatambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yange ichifanira kunzwa kubva kune vaimbo vemakomishina eZimbabwe Media Commission pamusoro pebhiri reZimbabwe Media Commission iro ravi kutozewa neparamende. Sachigaro vekomiti iyi vaPrince Dubekosivanda veMDC vaudza Studio 7 kuti nhengo dzekomiti yavo kubva kuZANU-PF dzaramba kuti vatungamire musangano pamwe nekuti musangano wacho uenderere mberi.
Ndaedza kuvaudza kuti tinoti nevanhu vatashedza vatofanira tisangane navo sekomiti, but vativo havana komiti pana musangano unoitika. Saka nekuda kwaizvozvo ndazobva ndatini musangano ngaubva wamira.
Vasi vanda vati mangwana chaiwo vange vachifanira kuita musangano neve Media Institute of Southern Africa Zimbabwe pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yezvekufambiswa kwemashoko, asi musangano uyu hauchaenderera mberi.
Next week we are supposed to look at community radio station policies muswa 3 nezakras, ndato kansela futi musangano wacho iwoyo. Saka ndichamirira kusvikira utungamiriri weparliament waratidza kuti no mutemo wa kutedzwa muparliament.
Imwe nengo yekomiti kubva kuzano PF vawebista Shamu vati nyaya yakonzera kuti musangano usaendere mberi inyaya yekuti nengo dzeMDC hadzitambire utungamiriri wavamunangagwa.
So ndozvatiri kuti kana zvakadaro iwe uri weMDC uchiti handive ndinobvuma kuti vamunangagwa ndivo president venyika ino, ko unogona uya wozo ita chigaro muchirongwa chiri pasi pehurumende yamamunangagwa, chiri pasi peparamende iri munyika inotongwa namamunangagwa, zvinoreva kuti kana zvinenge zvave kusawirirana.
Imwe nengo yekomiti varegai tsunga veMDC vati makakatano aya ave kukanganisa basa reparamende uye nyaya iyi inofanira kugadziriswa.
Panoda kuti paitwe dialogue semaone rangu, nekuti matambudziko ese medzisiri yacho ihurukuro.
Parliament isusu tinoona kuti pabumbure remtemo parliament inozvimirira yega yakasiyana ne executive. Saka kuti ma MPs anu ataure kuti anoda kuti ma chairman ema committees anotungamirwa ne MDC vatange vasaluta vamunangagwa, aiwa izvobodo, hakuna mutemo wakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishandanisana neZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya, vaudza Studio 7 kuti zvavekuitwa nenhengo dzeparamende dzeZanu PF kushambadza nyaya yeMDC yekuti haibvumi utongi hwavamunangagwa.
Zanu iri kupopularaiza nyaya yavachamisa, iri kushambadza nyaya yavachamisa muno muZimbabwe nepasi rose, kuti muZimbabwe parliament committee system haisi kushanda nenyaya yekuti vanhu vezanu vagwadziwa kuti vachamisa nemusangano wavo MDC aureko kunaizwa munangagwa.
Dr. Rwanya vati semaonero avo nyaya iyi yave kuda kuti vamunangagwa navaNelson Chamisa vataurira nepauviri hwavo kuti vagadzirise dambudziko iri. Zvichakadai, komiti inotungamirira paramende yeStanding Rules and Orders Committee iyo yaita musangano wayo nhasi wekugadzirisa nyaya iyi haina chayabuda nacho, sezvo nhengo dzeMDC dzabuda mumusangano uyu dzichiti hadzibvumirani nedanho rangi rave kuda kutorwa nekomiti iyi. Zvinonzi komiti iyi inotungamirirwa nemutauri wedare reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda yange yave kuda kuumba komiti ichaongorora maitiro enhengo dzeMDC muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veNATO vari kugadzirira kusangana kuLondon pamusangano wemazuva maviri kuti vapemberere makore makumi manomwe mubatanidzwa uyu waumbwa. Asi musangano uyu uri kusangana panguva yakaoma kusanganisira kusawirirana pakati penhengo dzeNATO uye hondo iri kuSiria pamwe neRussia iyo iri kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana kwepasi rose. Imwe nyika iri kutemesa musoro NATO inhengo yayo Turkey iyo iri kutenga zvombo kuRussia uye kupindira kwayo muhondo yemuSiria mushure mekunge mauto yeAmerica abuda kumaodzenyemba kweSiria. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuda kuti nyika dziri mugungano reNATO dzibhadharawo mari yakawanda kugungano iri kwete kungomirira Amerika. Nepfenyuro yeFrance News Agency inoti vanhu makumi maviri nevaviri vafa kuIraq, vamwe vane chitsama vakaurayiwa muguta reThika. Izvo zvinotevera kushandiswa kwepfuti nemapurisa emunyika iyi kuedza kuparadza vanhu vanga vachiratidzira. Kubva paziviswa zvakabuda musarudzo dzegore rapera, izvo zvinoratidza kuti mutungamiri weZanu PF vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rakatora danho rekuramba kucherechedza vamunangagwa richiti vakakundwa navaChamisa. Nekune rumwe rutivi, bato reZanu PF kuburikidza nenhengo dzaro muparamende vave kurambawo kubatana pamwe chete nenhengo dzeMDC mumakomiti eparamende. Izvi zvichasiya papi basa reparamende. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera Zanu PF muparamende vapupurai togarepi, pamwe nevanokokera MDC muparamende vaProspa Mutseyami. Tatanga nekubvunza vaMutseyami pamusoro pedanho rebato ravo rekuramba kucherechedza vamunangagwa semutungamiri wenyika.
tsuso zvatirikuita zvatirikuita zvinhu zvemusoro wedu. Tine kutsusumwa kwakanyanya nesarudzo yakaitika mugore ra2018 zvatisikafari nazvo zvatinotsusumwa nazvo. Zvinova zvakazobatanidzwa neutumiriri hwemusangano weNational Executives tichizoenda kuNational Council ichizoita maresolutions ayakaita nekuda kwezvinhu zvipomerwa zvese zvatakatarisa izvi zvakazotishitsa panguva yekuti no, utungamiriri huripo hwekuwina kwaEP Mnangagwa hatiwirirani nazvo. Hatisi kugamuchira upresident wavo sapresident wenyika ino, asi tinogamuchira upresident wavo sapresident weZANU-PF. Izvozvo hatipokani nazvo.
Honorable, togarepi, danho riri kutaurwa neMDC pamusoro pemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato vamunangagwa.
Chatinoda kutanga tatarisa ndechekuti tinoda vanhu vakavimbika kupolitics. Kana tiri kupolitics tinomiririra vanhu, uye tikaita zvinhu tichiita kuti vanhu vange vaine ruzivo rusirirwo, tichiti ndicho chokwadi, tinenge tisiri vanhu vakavimbika savatungamiriri. MDC yakaenda kumaelections ine kodzero yokuita dispute kana yafunga kuti maelections aitwa haina kufara nazvo. And the constitution yedu yenyika yedu ine nzira dzokuaddressa madisputes kana tichinge taita maelections. Constitutional court ikanotarisa zvamunoziva, havana kana kusvika kukoti vakati tinokumbira kuti tiiti maelections iwawo maresults kana vakavhota vaverenge patsva, nokuti vaizviziva kuti ivo vanga vadyiwa maelections. Saka isusu hatigoni kuzvekuti tinoshanda navanhu vanoti ivo pane zvimwe vanogamuchira kuti vamunangagwa ndipuresidendi, pane zvimwe havagamuchiri. Saka vanhu vasina yatingati a principled position vari vatungamiriri zvinoreva kuti havasi kuitira ruzhinji rweZimbabwe zvakanaka. Saka tina vanhu vana madouble standards, vaya vaya vokuti vanongoda kana pazvakanaka vanoomora vachidya zvavo, kana zvava kuvanakidza voenda kunonyepera vanhu kuti vamunangagwa tivagamuchiri. Hapana chinodyiwa mupalamendi chisinge chisina kusainiwa noruoko rwapuresidendi.
Vamuseyamwe,
inyaya yekuti hanzi koti yakarula, constitutional court, kuti munhu akahwina ndiED Mnangagwa ndezvimwe. Kune vanhu vakaenda kujere vakagara mujere kwe30 years vachinzi vakauraya vanhu. Zvozoonekwa after 30 years vanhu vakagara mujere kuti koti yakakanganisa kutonga munhu uyu, haana munhu wakauraya, haana kana mhosva yakaita. Saka nyaya yekuti tinganyatsa kuti zvinhu zvedu zvepolitics tobva tati constitutional court yakagura zvakati. Constitutional court vatori vanhu vakangofananawo neni, vanhu vacho vanogara mumba, vanogara muZimbabwe munomu. Vamwe vacho vakatopindawo munyaya dzekuti vanga vachisvika ipopo vane zvinhu zvakawanda nechekuita nehurumende iripo, yanga iripo yava Mugabe kusvika pavakasvika ipapo. So nyaya yekuti tikasimudza nyaya kuti constitutional court yakagura, izvo zvinhu zvimwe ndezvimwezvo. Then taenda panyaya yeparliament yemacommittee eparliament. Makomiti eparlamendi hatina kuita zvokupiwa kuti tichee makomiti neZANU-PF.
Mirai vapedze.
Makomiti eparlamendi tinotoachea nekuda kwepercentage yedu yatinayo yemamembers of parliament vakavhoterwa nenyika ine Zimbabwe. Ndo zvinotiwanisa machairpersons atinawo vari 8. Inyaya yepercentage yatinayo. Then kusenate tine machairpersons vatinawo 2. Isusu nyaya yekuti tibude muyamuya pachuya president weZANU-PF tobuda muparlament. Hatina kukanganisa business reparlamendi kana musikana 1. Isu tinobuda tonozviitira zvinhu zvedu panze tichiita protest yedu inovairera vamiro yedu yatinobvumirwa neconstitution. Zvinotika nezvekuti ZANU-PF instead yekuti vabude komiti yosara ichiita business in protest ka, havasi kubuda, vari kutodisturba chairperson wacho ari kuchair komiti, vobva vaita mhirizhonga chaiya chaiya noizi.
Vatogare, vakawanda vakuona kunga muparamende maakuitwa zvedambe, munoti nenyaya iyoyi uye zvinopera sei zvinhu?
The best way yokuti zvinhu zvigadziriswe jonga ndeyekuti tichengetedze nokutevedzera mutemo wenyika, mutemo wamaelections, kunzwisisa kuti kana wadyiwa election is not the end of the road.
Avanga vari vanokokera nhengo dzeZANU-PF muparamende vapupurai Togarepi. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaProsper Mutseyami. Vaviri ava vanga vari parunare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chezvinosangana nemadzimai apo tiri kutarisa mazuva 16 akanangana nekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu mudzimba, kunyanya madzimai nevanasikana. Tabataswa kumagume chirongwa chedu. Anakunika yane mufaro. Ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndikusiya mina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 lwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
More than 60% of the population of the country is now considered food insecure, with most households unable to obtain enough food to meet basic needs.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwamalungelo okutholiswa kwabantu ukudla emhlabeni jikelele unkosazana Hilal Elva uveza ukuba iningi labantu elizweni libhekane lendlala esabekayo.
Tina vele yanti vele kwakunzima sizigadela amakhombi sithuthurika sisiwa sivuka. Khathesi thina uma usujayela idola ukuthi ubuyele uye gadi $10 ukuyayenza kunzima kakhulu. Bona ngabe bayenza ukuthi amazukubhazi la abuyele emgwaqweni kumbe amafutha ababona ukuthi bayathenga ngoba thina masigadi zokugqaka sikwerede ebhasini siyabhadala.
Izakhamuzi zakobulawa ezisebenzisa amabhasi awezupco ziphelelwe ngumphako izolo ntambama lalamhlanje ekuseni ngoba amabhasi abengahambi eswele amafutha edizili. Uzulu welemelika ukukhefu elikhulu ele Thanksgiving lamhlanje lapho izimuli ezihlangana khona zibonga umdali ngazenzele khona lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Ingcwethi yezokulondolozwa kwamalungelo okutholiswa kwabantu ukudla emhlabeni jikelele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations unkosazana Hilal Elva osekwethekelelweni kweleZimbabwe uveze ukuba iningi labantu elizweni libhekane lendlala esabekayo lanxa ilizwe lile mithetho emihle lesisekelo sombuso esiqakathekisa ukutholiswa kwabantu ukudla okwaneleyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli izindaba wokuzethulela akunanzelele kuhambo lwakhe lwamalanga alichumi eseZimbabwe, unkosazana Elva ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza ababhekane lodubo lwendlala.
More than 60% of the population of the country is now considered food insecure, with most households unable to obtain enough food to meet basic needs.
Isilinganiso esedlula amachumi ayisithupha sabantu elizweni kungababikwa bebhekane lendlala bengenelisi ukuthola ukudla iningi labo besehluleka ukuthola lokho kudla ngoba kubiza intengo ephezulu. Abantu abedlula izigidi ezinhlanu bemaphandleni i-5.5 million babhekane lodubo lokuswela ukudla okwenelayo besehluleka ukuthola isivuno esihle ngenxa yokungani kuhle kwezulu kanye lokuguquka komkhathi. Ukuthi emadolobheni kulabantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili i-2.2 million bengelakho ukudla okwaneleyo njalo babhekane lodubo lokwehluleka ukuthola konke okudingakalayo ekuphileni kwabo okubalisa ehlangothini lwezempilakahle lamandla kagetsi kanye lokunye okuningi nengi.
Umphathintambo wogatsha lwezokulima u-retired A. Marshall Perens Shiri uthi akusimaphutha kahulumende ukuthi ukudla usilele elizweni ezigoqela uguquka womkhathi kanye lezijeziso ezabekelwa amanye amalunga ahulumende kanye lamankampani kahulumende.
Nyika ino yakasungwa nezvirango zveupfumi atoti masanctions asiri pamutemo illegal sanctions
leli lize lavekelwa izijeziso zomnotho ezingaphandle komthetho.
ezingazange zavunyelwa yibo abe-UN laba njengoba izijeziso ezisemthethweni kungezivunyelwa yibo abe-UN. Lokhu ngokunye kwalokho esekusenza ukuthi ilizwe lingaze laphumelela, njalo kube yinto okumele ihlolisiswe ukuthi iphazamisa okunganani kwezokuthuthukiswa kwelizwe leZimbabwe. Kumele ukhangelisise lokho ukuba kuphazamisa ngesilinganiso esinganani lokho, kodwa mina ngibona ngani kuphazamisa ngesilinganiso se-99%.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Themba Ndlela uveze ukukhathazeka ngombiko wengcwethi ye-UN.
Ngoba singakhaya lanxa besithi 5.5 million abantu abasemakhaya baza bangafa bebulawa yindlala, 2.2 million bebulawa abasemadolobheni bebulawa yindlala futhi. Kusho ukuthi ilizwe lonke lisendaweni embi, ngoba thina sithi amaZimbabweans afika kubo 10 to 12 million. Uhulumende naso kufuze alungisise udaba lolo lokuthi abantu nxa benikwa ukudla emakhaya banikwa ngokuthi wenguwe bandlaliphi elezombuso zanu o-MDC, ngoba abantu bengaphela ukufa.
UNkosazana Elva uthi lolu dubo lokusilela kokudla elizweni luhlasele kakhulu omama labantwana abangela ezinye indlela zokuzinakekela, bekhangelele kuhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi babaphathise. Ngakho-ke uhulumende kumele enze konke okusemandleni akhe ukubasiza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo ezithembe ukusebenzisa amabhasi wenkampani kahulumende yeZupco alentengo ephansi yokugada kule michova ziphelelwe ngumphako namhlanje ekuseni, ngoba amabhasi amaningi abengahambi eswele amafutha ezimota. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kumise amabhasi eZupco kwashiya uZulu engelandlela yokubuyela emakhaya izolo ntambama kanye lokuya emsebenzini lamhlanje ekuseni. UNkosazana Sanele Sibanda oyisifundi uthi inani eliphansi lamabhasi ahambayo emgwaqweni liyabahlukuluza kakhulu, ngoba bachitha isikhathi eside belayinele ukugada.
Ebesikufisa ukuthi uhulumende angenele, ngoba lokhu kuyaziphambanisa ezifundweni zethu. Isikhathi sokubala sisasitholi ngokuthi sima kakhulu silinde amabhasi, sesifika endlini ebusuku sesidiniwe ukubala kube nzima.
UMnumzana Melusi Zikhali, omunye olezimota ezisebenza kwaZupco, uthi ukuswelakala kwamafutha ezimota akubathinti kangako, ngoba eyabo imali ibuya njengokuvumelana abakwenzayo.
Ngile kombi yami ekwaZupco, mina imali ngiyayithola kuhle, ngizwela izakhamizi abahlalayo abagadayo imchova, njengoba khathesi okukhanya sokule problem ye-fuel, mina imali ngiyayithola kuhle eZupco. Kodwa laba abagadayo amabhasi yibo abaswelayo amabhasi khathesi ngenxa yokuswelakala kwefuel.
UMnumzana Thuthukani Msipha wesakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyabaphambanisa kakhulu ukuswelakala kwamabhasi.
Thina vele anti vele kwakunzima sizigadela amakhombi sithuthurika sisiwa sivuka. Khathesi thina uma usujayela idola ukuthi ubuyele uyegade i-$10 ukuyayenza, kunzima kakhulu. Bona ngabe bayayenza ukuthi amaZupco bhasi la abuyele emgwaqweni, kumbe amafutha ababona ukuthi bayathenga, ngoba thina masigadi Zupco kasikwerede ebhasini siyabhadala. Ayitholakali ifuel yangikhona, kubonakala ukuthi siyabuyela emsebenzini yethu kuhle, singahambisi sithwala nzima. Khathesi abantwana besikolo uyabe ungakwazi ukuthi umuntu umntwana uhambile kumbe uyaphenduka ngani, and ukuthi umnike $10 yokuhamba lokuphenduka awulali, uzamnika i-2 pound suphongukuleka uphela ukuthi aphende akwanise ukufika endlini.
UMnumzana Paul Chuma oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umangaliswa ukuthi amabhasi amatsha angapi engakaze abonakale emgwaqweni.
Ayebo, commissioner wabhasi ayi-50 ezazange sibone even eyi-1 yakhona emgwaqweni. Amabhasi akhona bayasala abanenxaba akhomishina bahambise eHarare, tuthi bahambise eHarare thina sikaze siwabone. Thina vele sasifundele uzigadela lapho okuchiphe khona, sigada ama-truck ngama-2 pound kulokuya elayinini utshonela ngalonko 2 hours ulayinele ibhasi engabuyiyo.
Omele umgcini sihlalo wekhampani yeZupco uMnumzana Arnold Rukeshwa walile ukuthathwa amazwi ethi akala mvumo yokukhuluma, kodwa uveze ukuthi bayananzelela iphutha labo lokwehluleka ukwazisa uZulu ukuthi amabhasi awalamafutha. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Lalela
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende uthi odokotela abasebenza ezibhedlela zakhe abedlula amakhulu amane abaxotshwe phezu kokukhalala umsebenzi kumele baphenduke emsebenzini amalanga amabili alandelayo angakedluli. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende wazise odokotela laba namhlanje ukuthi akula kuhlukuluzwa kumbe ukubuzisiswa abazakwenziwa nxa bengaphenduka emsebenzini isikhathi lesingakedluli. Kolunye uhlangothi uhulumende useqalisile ukunqolonga odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ukuthi azethoniswa phezu kwecala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho. Kodwa odokotela laba bathi kabasoze bahambe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Services Board, umnumzana Paulina Sesikhosana, yena othi umumo awumubi kangako ezibhedlela eziphandle kwamadolobho.
Into engathi ngikwazise ukuthi udaba lolu olwamadokotela angane akhathazeka esithi ngama-central hospitals ikakhulu iHarare Hospital, Impilo Hospital, iUnited Bulawayo Hospital lePilo. Ama-provincial hospitals, ama-district hospitals, ama-patients kumbe izigulane ziyakhangela njengoba kwakulokhu kuyikho. Abezempilo bahambile ukuyakhangela bayenze i-survey kuma-district hospital lakuma-provincial hospitals. Umumo unjengokuba sifisela ukuthi ube njalo. Ama-patients, izigulane ziyathola usizo njengoba kufanele. Inkinga ile lapha kuma-central hospitals.
Lo ke ngudokotela Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo ogatsha lukahulumende olubona ngokuqatshwa kwezisebenzi zempilakahle olu Health Services Board. Inhlanganiso ezimela odokotela ziyawalandula amazwi kaSikhosana zisithi umumo mubi kakhulu ezibhedlela zonke zelizwe. Iningi labantu abadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi labongikazi bayehluleka ukuba bathumeze incwadi zabo zokufuna indawo ngoba besehluleka ukubhadalela indleko yokufaka lezo ncwadi nge-EcoCash elokhu ingasebenzi kahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende wethula indlela entsha yokudinga indawo esebenza ngobulembu be-internet, kodwa indlela leyi sisolwe ngabaningi abehluleka ukuthumela ingwalo zabo zokudinga indawo ngenxa yokungasebenzi kuhle kwendlela yokubhadalela ngomakhalekhukhwini e-EcoCash. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabakumsebenzi wokuphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi sebefake isicelo kuhulumende ukuba angezelele amalanga okwamukela incwadi zabafuna ukuba ngabongi.
Indaba ye-online application leyi sihluphile abantu bayehluleka ukuthi babhadale nge-EcoCash. Okusho ukuthi abantu abaningi they haven't applied. So sikhuthaza ukuthi i-ministry extende lokuthi ibe leyi option yokuthi abantu babhadale ku-application ngoba i-EcoCash ayisebenzi.
USenzo Luphahla, ongomunye wabasakhulayo ofisa ukuba ngumongi, uthi selensuku ezama ukuthumeza incwadi zakhe njalo imali aseyisebenzisile isiningi kakhulu kodwa lo ke engenelisanga.
So kungama days ngilove ngisama uyala imali sengiyisebenzisile so far ngi-apply siningi kakhulu. So far ngingakhakhuletha mina siyafika almost 100 efonini yami lokuzama.
Ilunga ledale lephalamende njalo engumgcini sihlalo wekomiti ekhangela ezempilakahle unkosikazi Ruth Labote uthi bake bachutshisa lolu daba ePhalamende.
Indaba liyane yamanesi ukhatshwa kwamanesi sesike sayikhuluma sacela uminisi minisa namhlobo ebuyile eParliament samcela ukuthi kabone ukuthi yena uya extenda ilanga lama application ngoba kule problem nge system yabo lokuthi kumbe bahle bakhohle nge system lo sihle ama provinces azikhethele.
Ephendula imbuzo yamalunga edalela eParliament umphathi ntambo wogatsha lwezempila kahle umnumzana Obadaya Moyo uthe abasemaphandleni balakho ukusebenzisa indawo ezasungulwa libandla lezanu PF ezifinyelela ubulembu ezama information communication centers. Ugcizelele wathi lakudala ababefuna indawo babehambela ukuyachiya ingwalo zabo emadolobheni ngakho akwehlukananga kakhulu. Uthe njalo uhulumende ulakho ukwengezelela insuku zokudinga indawo ukuze labo ababesehluleka ukubhadala benelise ukuqedisa. Okwamanje abadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi bamele babe sebefake ingwalo zabo zonke zokudinga indawo lapho kusiyafika umhla ka-30 Lwezi. Ngemva kokungaphathwa kuhle kwendlela zokukhethwa kwabafuna ukufundela ukuba ngabongi esibhedlela sempilo lonyaka kusungulwe umkhankaso wokuphathisa abasakhulayo basemhlubulweni weMandebeleni abadinga indawo zokufundela umsebenzi wokuba ngabongi. Umkhankaso lo ukhokhelwa ngumnumzana Mike Ndiweni kanye lo Decent Bajila njalo banikeza abadinga indawo ihofisi abenelisa ukuya ebulenjini kuyo ukuze bafake ingwalo zabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlelo lwe-Live Talk lamhla silehlelo asihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso wokuvikela ukuhlukuluzwa ezindlini obizwa ngokuthi 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Uzulu welemelika ukhefu elikhulu ele Thanksgiving lamuhla lapho izimuli ezihlangana khona zibonga umdali ngazenzele khona lonyaka. Kuyabe kunatha kujatshulwa njalo kudliwa ukudla okwehlukeneyo ukugoqela ingalukhuni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leIndiana.
Namhlanje siyabe sidla iturkey, siyabe sidla yona ingalukhuni, sibili kuyaphekwa kathesi ekuseni, so usually bathi American football bengqikilana lapha njengani i-rugby. So ikwesa besikwenza nje ilanga eliqakathekileyo kakhulu lapha e-America. It's a very special day kakhulu lapha e-America.
Ingalukhuni uyaziphekela ngekhaya, uyapheka unkosikazi kumbe lithenga iphekiwe?
Phela kumnandi vele kuphekwa mnumzana Nkomo, qalisa nje vele izolo uyabona i-shopping yangikhona lapho kuthenga o-dressing line ingalukhuni konke vele into zangikhona kule special meal yakhona vele okumele idliwe nge-Thanksgiving. So kumnandi sibili nxa lipheka njengoba kunje sokhona apha nje lami ngilezopha la moment ngilenze ukuthi ngiyapheka khona apha i-interview yakhona le simbambelele Mr. Nkomo. Hayi kukholisa sibili, hayi langa lokujabula kakhulu sipheka siyimuli. Yeah.
Lama wine, lama whisky lotshwala okunathwayo konke kuyabe kukhona lakho.
Ungasakhulumi ndoda, khona apha nje vele simelele ukuthi sibuhevule ngenye indlela ongazange ukubone njengoba ngijila ukuthi ilanga lokujabula sibili. Omakhaleni whisky vele sesibathengile konke ama vodka lapha silawo. Hayi namhlanje sibili siyabe siphomba ukuthi besilayitsha ngamabhara Mr. Nkomo lapha vele sesizimvuthu.
Ikhona yini Glenfiddich?
Hayi Glenfiddich sesa upgrade phela sesikutsha amakhaleni kathesi phela emakhaleni yiyo phela vele njengoba sizwa lebizo lakhona vele iyakutsha ukhale.
Bakhona ongathanda ukubavingelela?
Ngifuna ukuvingelela kakhulu abantu bakithi esilobela ngale legwelutshena esilobela kokapu laphana eplazini. Ye labo bebele Thanksgiving enhle kakhulu esilobela laphana logogo wami ngale gwelutshena, omalume konke bebele Thanksgiving enhle ngapho eZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Muzobanzi Ncube isizalane seZimbabwe esihlala eIndiana khona pha kwele Melika ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona le eIndiana. Imisebenzi phose yonke eyedalela eParliamente isimimpo kulandela udonselana phakathi kwebandla leMDC elithi kalinanzi umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba waqilibezela kukhetho lebandla leZANU-PF eselisala ukungena imihlangano yamakomidi elabagcina isihlalo bebandla leMDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele omela iBinga North edalela eParliamente engwebandla leMDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kodwa ke into endidlalisayo ukuthi abafoti laba abeMDC sebesenza into enye esuka isikisele emuva kakhulu ukuthi bangavumi ukuhlonipha kumbe ukunanzelela ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa ngupresident welizwe owakhethwayo. Ngokunjalo sokusikisela emuva khonoku ukuthi nxa noma sebefika edalela eParliament sokungani ngamadlwane awayenziwayo akusela ukuhlonipha okukhona okokuthi kusetshenzwe ndawonye. Ngokunjalo iZANU-PF la isinanzelele ukuthi nxabe laba senza so lati manini senze so kube kade akusibiseli ngalutho konke konokona kwenzakalayo kusibisele emuva njengelizwe. Kodwa into engiyinanzelela ngathi ngakhulumisana njani ngakuthi asikhulumisaneni senzeni ngakhulumisana njani labantu abangakunanzeleliyo kumbe abangakuhloniphiyo ukuthi wena ukhona ungumuntu. Ngokunjalo kodwa mina kuyanidanisa ukuthi abafoti laba nxa bethiye ezintweni ezinye bahamba phambili. Njengalokhu ngiyakhumbula emalangeni adlulayo kuthiwa ngesikhathi bese kulokuzenye isemina yebhajethi ngale eVictoria Falls babe sidla izimali ezinkulu kakhulu kuhlangene lapho kibo konke kuhle ngakunjalo.
Mnumzana Sibanda, nanto ke udaba, ungathini wena Sibanda?
Okungimangalisayo ukuthi uGawule uyatsho ukuthi khona indlela abaziphatha ngayo ePhaliyamende. Angikwazi ukuthi utsho obani ngoba akasacasisanga. Kodwa mina into engiyaziyo njengomuntu osePhaliyamende kathesi ukuthi onguye osesenza ukuthi umsebenzi wePhaliyamende ungasaqhubekeli phambili yiZANU-PF. Yebo, ye ngiyakuzwa ukuthi iZANU-PF lokho ikwenzela ukuthi yona ithi ngenxa yokuthi lina njenge-MDC kalinanzi ukuthi khona umongameli Mnangagwa umongameli welizwe. But into yakhona emangalisayo ukuthi uGawule leZANU-PF yakwazi ukuthi umbuzo lo uvele uphuma phandle kwePhaliyamende, kawukho ePhaliyamende. Yikho iMDC ingazake ithi siyademonstrate ukuthi iPhaliyamende ivalwe. Thina esikudingayo ePhaliyamende ukuthi umsebenzi kahulumende obuya through iParliament uqhubekele phambili ngendlela ekufuza ukuthi uhambe ngayo. Umuntu nje ongani kuphela nje ule problem leMDC ekumphandle kweMDC kodwa kusizodingiselwa phakathi kweParliament ngomongameli eyedwa. Akuzake kube lelanga lapho iMDC eyaphambanisa khona ukusebenza kweParliament ukuthi iphase kumbe ibhajethi kumbe ngumthetho. Kodwa osesenza lokho namhlanje iZANU-PF isenza njani? iZANU-PF sihamba phandle komthetho weParliament okuthiwa ngama-standing rules and orders. Ayatsho ama-standing rules and orders ukuthi khona i-committee kuyini, umgcinisihlalo we-committee kuyini, inhlelo zonke ze-committee zihlelwa njani. Kodwa iZANU-PF ungayibuya ithe nayo umgcinisihlalo elapha kasimfuni ukuthethela umhlangano. Ngamanye ngezinye indlela babe sebesithi hayi umhlangano lo ungaqhubekeli phambili, kulamakomiti amaningi angasaqhubekela ngaphambili ngomsebenzi.
Nanti udaba umnumzana Gawule, ungathini wena lo?
Baba Gandhi, kule nto edanisayo kakhulu uba uSibanda, Honorable Sibanda, ngiyadana kakhulu ukuthi abantu e-PMDC iphathele amagqwetha phakathi amanye anjengabo Walshman Ncube amagqwetha ahloniphekayo. Kodwa okungidanisayo ukuthi njalo yibo abakhuluma ngokuthi i-rule of law yibo abahlabelayo i-rule of law. Angikwazi i-rule of law leyi bayibala beyichiye ngaphi nxa sebehamba besiyafika kumbe ePhalamende baya sebeyikhohliwe yini i-rule of law leyi. Ngala bayitshela isizwe seZimbabwe ukuthi i-rule of law, rule of law.
Ayibonayo Gawule i-rule of law obona thina singayithandeli.
Abantu laba kutsho ukuthi vele bona into abayifunayo kabayazi ngoba nxa besithi bona umongameli i constitutional court esisekelo sombuso welizwe baphikisana lesisekelo sombuso balimaza i constitution yelizwe lababantu abantu laba yazi ngitele kule problem lapha
kaule 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 yena ufuna ngani sinelungelo elokuthi nxa kuyikuthi idale singavumelani lalo ngezizathu zethu sitho ukuthi idale leli kasivumelananga lalo okusemthethweni so lokho ikwese esakwenzayo ukuthi hayi idale lapha lengabe latho lokho kodwa thina sile mvumo eyokuthi singavumelana nalo lelo dale so oso kukhona ke umbuzo okhona kathesi ngowepolitiki kanti umnangagwa wesabani ukuthi yeyi wena mfana kanti yini iproblem yokuthi unazelele ukuthi mina yimi umongameli bese kukhulunyiswana wesabani
upresident umnangagwa kayisabi lutho ngoba ubiqelile ukuthi asihlanganeni sibumbeni ukukhulumisana kodwa nina ngenjongo elilayo esingayaziyo eqathileyo
gawule ngiyacela ungabi angani ngumuntu ohlana kumazi khatshana lalapho uthi enxa engakuthi umbose e-Australia ukhona wena usezimbabwe la nxa kuyukuthi wena usuke waba le problem lomakhelwana kwakho oyedwa ikakhulu umakhelwana okuthi wonke umuntu uyamnazela ukuthi nangeyani ukhona laphana awuyibiza idale lomuzi uwolela ukuzeni levillage yonke
lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa endawonye lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule. Icala lami isono sami kuba ngumzwa ngendaba ngaze ngigide kanjani vele abangiqakezeli ingoma kamnumzana Love Mo Majaivana sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo lamhlanje. Ingcwethi yezokulondolozwa kwamalungelo okutholiswa kwabantu ukudla emhlabeni jikelele unkosazana Hilal Elva osekwethekeleleni kweleZimbabwe uveze ukuba iningi labantu elizweni libhekane lendlala esabekayo. Izakhamizi zakobulawa ezisebenzisa amabhasi aweZupco ziphelelwe ngumphako izolo ntambama lalamhlanje ekuseni ngoba amabhasi abengahambi eswele amafutha edizili. Lamhlanje ke lilanga lekhefu elikhulu kakhulu ngapha kwelemelika ele Thanksgiving lapho izimuli ezihlangana khona zibonga umdali ngazenzele khona lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje, sidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo-half past 6. Salani ke ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.